Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 16 2020. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti Zimbabwe iri kuchema nevanhu varasikirwa nehama nekuda kwechirwere checoronavirus. Vakuru vakuru vekambani yeSakunda vomira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari vachitaura nenyaya yemari yeCommand Agriculture. Mutambi wetsiva Charles Manyuchi anoti anotarisira kukunda mumutambo wake weWorld Boxing Council Middleweight muna kubvumbi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nasi vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachitaura mashoko anopesana negurukota ravo rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri avakaudza varwe hondo yerusununguko kumashonaland west nemusi wesvondo kuti chirwere checoronavirus chiri kuranga nyika dzavanoti dzakatemera Zimbabwe zvirango. Mumashoko ari mubepa nhau reHerald vaMunangagwa havana havo kudoma amai Muchinguri Kashiri nezita asi vati Zimbabwe inochema nevanhu vari kurasikirwa nehama nekuda kwechirwere ichi. Vati Zimbabwe inomira nenyika dzose dzawirwa nedambudziko iri kusanganisira China, Iran neItaly. Hatina kukwanisa kubata amai Muchinguri Kashiri sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi tabata mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi.
Mashoko akakosha akataurwa naPresident nechikonzero chekuti tiri pasi nyika dzose dzepasi rese tiri pasi pehu World Health Organization inova bazi reUnited Nations. Saka kana taurwa nedambudziko rakaita setaurwa naro iri ratangira kuChina rapararira nyika dzose pasi rose kusiya kweshomanene ndikakoti mainly Africa ndo isina kunyanya kuAfrica asi nyika dzevachina dzose dzaAfrica. Isu seZimbabwe tinoti tinoda kuti nyika idzodzo dzikwanise kuwana simba rokuti dzikunde chirwere ichi. Hachisiri chirwere chinodiwa kuti chinge chiri munyika ipi kana ipi zvayo. Hurumende yedu yakamira pamashoko ekuti tinoda kubatsirana pasi rese kuti tikunde chirwere ichocho. Kwete ichocho chete, asi tipe zvirwere zvakawanda wanda zvatiri kurwisana nazvo, zvakafanana neHIV and AIDS, zvakafanana netuberculosis, cholera, malaria and so on.
Ko mashoko amai Muchinguri aya ekuti iwo chirwere ichi chiri kuranga nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango, munoaona sei?
Hatina nyika yatinoti ngaibatwe nechirwere ichocho kana kuti ngaisabatwa nechirwere. Tinoda kuti kana zvaitika naturally tobatsirana pasi rese. Tinodaira kuti pane mashoko ari kutaurwa kunzi pane majokes akataurwa ekutaura achiti no manyika dzine masanctions dzakaisa masanctions kuZimbabwe dzinofanira kukuvara kana kufa nechirwere ichocho. That is a joke. It's not an official position of government. It's a mere joke. And we are allowed to joke as government officials. We don't take an offense from that. Saka toda kuti vanhu vanotonzwisisa president is spelled out position of government. Nekuti tiri kuchema nevari kuchema.
muteedzeri wegurukota zvekuburiswa kwemashoko vaenergy mutodi vanga vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nasi vashanyira chipatara cheWilkins muHarare icho chinorapwa vanenge vabatwa nechirwere nezvirwere zvekutapurirana zvakaita secoronavirus. Tabata vaChamisa kuti tinzwe zvizere.
Tirikuda kuti isu vanhu vazive, vanhu vatirimuke, vanhu vaone nekuchenjera, kuchenjedzwa nguva iripo kuti chirwere ichi chinogona kutiparadza. Chinongova nemangange kana tumakwikwi nechirwere cheshura matongo kuparadza vanhu, kana cheibhola chandakambozikanwa chichiitwa kunana Liberia. Saka tafamba nhasi isi tichiti ngazvitangire patiri, tione kumakanzuro atinotungamirira semusangano weMDC, tione kuti makanzuro aya akagadzirirawo here dambudziko iri kana rikatiwira. Nokuti kazhinji kudzivirira kunokunda kuzorapa, kudzivirira kune simba pane kuzomhanya mhanya toyeuka mvura, kana kuyeuka bako mvura yanaya. Saka izvozvo taenda kuWilkins nhasi kwatava tichiongorora, tine kambeni yedu inonzi Zimlock kana kuti Zimbabwe Lockout Corona. Tibvise korona, timise isauya ichiparadza vanhu. Taonawo basa riri kuitwa nemakanzuro, taona basa riri kuitwa nevepaWilkins kugadzirira kuti kana dambudziko rakadai rikatiwira tisawanikwa tisina kuchangamuka kana kuti kuchimbidzika kwekumhanya kana kwekufamba kuti zvirapwe tidzivirire dambudziko iri.
Takanzwawo mai muchinguri nemusi wesvondo vachiti chirwere ichi chauya kuzoranga vakatemera Zimbabwe zvirango. Munoti kudii nemashoko aya?
Chaungati kana paita chirwere chakatangira kuChina, chakatekeshera muEurope, chaenda kuAmerica, chamuAfrica, idzibwaka urwere ka. Panoitwa zveurwere hapadi matongerwo enyika, hapadi. Inondiseka urema wafa, haugoni kuseka vamwe urema. Uye uchimbosekereko urema, nekuti urema hunotongoshanya chero husahudi.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa nezuro vakadzika matanho akaomarara mukuedza kurwisa pamwe nekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chatekeshera pasi rose. Vanhu makumi matanhatu nevana vabatwa nechirwere ichi muSouth Africa. Mutore wedu More Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Ramaphosa vakazivisa kuti South Africa kutanga nemusi wechitatu inenge yavhara mimwe miganho yayo uye kurambidza kushanyira kana kutambira vanhu vari kubva kunyika dzabatwa nechirwere ichi dzinosanganisira Italy, South Korea, Iran, Spain, Germany, United States neChina. Zvikoro zviri kuvharwawo musi uyu uye vanhu vakarambidzwa kuungana kusanganisirawo pamitambo. MuSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kubatwa mumambure ezviri kuitwa kudzivirira chirwere ichi. VaOffice Jaka avo vanobva kuKwekwe vanoti vane chivimbo chekuti South Africa ichakwanisa kupedza dambudziko iri kunyange hazvo riri basa guru.
Zvinokwanisika kuitika kuti South Africa ikwanise kuendura this problem, but vanofanirwa kufara maborda one, vanofanirwa kustopa movement yevanhu nemagathering anoitika pamafunctions akafanana nekuti vanhu vanoungana vachiita mawedding, vanhu vanoungana pamwe vachiita zvikara zvese zvemachechi zviya zvakutombomisa. Zvinotive right, but ndotemba nayo South Africa kuti inogona kuhendura nokuda kuti ine mamachines ainayo akawanda, plus zve dai vaita maroadblocks kuma main roads anopinda muSouth Africa kusvachitesta vanhu vanenge vachipinda vachona vese kunobudawo angabuda achadzoke.
Asi vaJaka vanoti vari kunyanyoshungurudzika zvikuru nevana vavo vaviri vari kuita zvidzidzo zveelectrical engineering kuChina.
Nevana vangu tu vari kuChina and vana vanakazvibhadharira ndokamari kuti vaende kuChina vari kuita macourses eelectrical engineering. Vane vakavharirwa kare kuchikoro kwavari iko vari kutaura kuti ivo havabudi, havatendi kubuda mucampus, futi inotongoita zvokutenga online youya pacampus. But chirikundishoka inhau yokuti hurumende yedu haisi kukwanisa kuti iitewo chip in pazvinhu izvozvi zvekuvamudzimwe nyika vari kutora vana vavo vachidzoka kunyika dzavo. Kuyedu haikwanisi kubatsirwa vana vedu.
VaImanyu Mumboti vanotiwo kunyange hazvo zvaitwa navaRamaphosa zvakanaka zvichakanganisa upfumi hwenyika yavo. Vaenderera mberi vachiti kumiswa kwemitambo kuchakanganisa kurarama kwevakawanda.
Tinoonawo pane vamwe vedu vanga vachirarama nekuda kwevachitamba mitambo iyoyi vachitaira totiyo sports betting, asi tinoona izvozvo zvichakonzera dambudziko zhinji mukati menyika ino, nekuti vanga vachiwana mari muzuva roga roga vachazotsvaga mamwe mabasa akaipa ekuti vawane mari idzodzo nekuda kwekuti zvavaiwaniso zvavaiwana nazvo mari zvii zvakavharwa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chechidiki chinogara muSouth Africa vamunyaradzi Mukanyiwa vanoti vanowirirana nemashoko ataurwa navambote.
Maonero andinoita ine coronavirus chirwere chakashatisa uye chirwere chakaipisa kwazvo. Zvisinei zvichireva kuti South Africa mukanzereri wayaita zvemitambo zvakasiyana siyana zvayakanzera kuti zvisaitwe munyika mayo ingava iri imwe danho rakanaka kuti panoungana ipapo vanhu ndipo panoita kuti vanhu vave vanowana neutachiwana hweiwo chirwere ichi.
MuSouth Africa hamusati hamo matanga kuita chipatapata chakanyanya chekutenga zvinhu muzvitoro sezviri kuitika kune dzimwe nyika dzine chirwere ichi dzakaita seAmerica, Italy, China neCanada. Vanhu zviuru zvitanhatu nemazana matanhatu nevana vafa nekuda kwechirwere ichi pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti ranyora tsamba kugurukota rezvedzidzo vaKain Matema richikumbira kuti vasangane nechimbi-chimbi kuti vazeenzira dzekudzivirira nadzo zvikoro kubva kuchirwere checoronavirus. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kugurukota rezvedzidzo kana ratambira tsamba yePTUZ iyi, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe.
Chokwa chini chekuti hapana asi kuona kuti coronavirus yasvika mudhuze nemusha wedu. Ndochekutanga. Chepiri ndechekuti dzimwe nyika dzakatikomberedza dzatotora chipozisheni yekuti zvikoro nemapublic gatherings ngazvimbovharwa. Nepamusana pekuti zvirwere izvi zvikadzimara zvazopinda muvana, especially vana vanenge vari vana vechidiki nehuwandu hwavo, tinogona kunge tatozvisikira mutomuziso. Nepamusana pekuti tukatarisa zviri kuitika pasi rino rese, chirwere chikatanga nemamiriro akaita health system yedu, tinogona kuzochema mangwana. Saka tati ngatigare tagadzirisa nyaya iyi zvisati zvasvika mumusha. Nepamusana pekuti chiripo ndechekuti tikaramba tichinyeperana tichiti chirwere ichi ndechevarungu ndechevanhu vanoti dzvanyirira, tisadza kuona kuti chirwere chapedza chabata nesu tese, tichatozoshorwa ramangwana sevanhu vakatadza kurongekana nekugadzirisa musha wavo vachiona mhepo yembambara ichibva kure.
Saka mawana mhinduro here kubva kuna vaMatema?
Tsamba yaenda kuhofisi kwavaMatema nhasi, saka tomirira kuti pamwe mangwana anosvikira mangwana vachatidaidza. Asi kuona kweduka nyaya iyi inyaya yekuti inofanira kutokurumidza kugadziriswa, nekuti karamba takadaro ikazongodzi yabata tinochema mangwana. Nekuti nezvevarairidzi vedu vePTUZ vari kumabhodhi, vari kuPlumtree, kuRamakobane, vari kuBeitbridge nevari muzvikoro zviri kuManikaland, vese vava vachakwanisi kudzidzisa nekuti vari kutya taita kurumidza kugadzirisa. Tisati tapinda mudambudziko rikaari kwesene taimu, tinokomba nze tagore richiri nyoro, tinosvika kumberi rikagadzirisa zvinhu zvedu nguva iripo.
Asi vaMajongwe, mungaona hurumende ichitora matanho here ipo pasati paita munhu atawanikwa aine chirwere ichi muZimbabwe?
Kazhinji kazhinji nyaya iyi togona kuidismisa, nekuti takatanga kuona nyika ino ichitobvotsa kuti tine kapasiti yekukwanisa kurwisa korona, tine kapasiti yekudzivirira, tichiziva isu kuti vanhu vanenge vatsva nemoto chaiwo, vatinoziva kuti munhu atsva nemoto anoitwa sei. Tiri kuwana vachiwana dambudziko muzvipatara, muchinzi mabhandeji ashayikwa, pashayikwa mishonga yekuti vatonhorerwe utsva kwavari kuita, kwazoti vana korona vatitombozva kuti inotsvagwa pai kana kuti inotsvagwa sei.
Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vakuru vekambani yeSakunda vamira pamberi pekomiti yeParamende inoona nezvemari nhasi, vachipa umbowo nezvekufambiswa kwakaitwa mari yeCommand Agriculture. Mumwe mukuru wekambani iyi vamberi kwazvo Charles Chitambo vati kambani iyi yakashandisa mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora, kwete mabhiriyoni mashanu kana matatu anombotaurwa nevamwe mumapepanhau. Vati vanofara nebasa ravakaita sezvo vachiti rakabatsira nyika kuti ikowe pakuru. Vativo kambani yavo yaimboshandisa mari yayo mukutenga zvekurimisa. Panyaya yekuti hurumende haina kushambadzira basa iri sezvinodiwa nemutemo kana kuti kuenda kutenda, vati ivo vakangodaidzwa nehurumende. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata Sachigaro wekomiti iyi vatenda ibiti.
Chavanyanyotaura kubvuma kuti vakapiwa mari inosvika iyo $1 billion nenyaya yeCommand Agriculture. Vakonfirma zvakare kuti havana kuenda kutenda. Vakonfirma zvakare kuti vaisupply zvinhu izvi kuma GM depo pamwe kumapurazi evanhu. Vakonfirma zvakare kuti vaipiwa matreasury bills. Vakonfirma zvakare kuti vaipiwa in foreign currency kureserve bank. Ndo zvavakonfirma. Saka isu sedare tanzwa umbu hwese tichazeya panhu zvavataura nezvakataurwa neGMB, nezvakataurwa neMinistry of Agriculture, nezvakataurwa neMinistry of Finance, nezvakataurwa neReserve Bank. Tichazeya tozoenda kusango kwatichazonyora ripoti yedu.
Vanhu vangatarisire kuti munenge manyora gwaro iri riini chaizvo?
Tichifunga kuti ndofunga muna April togona kunonyora gwaro kuzoripresenta kuparliament maybe muna May. But committee icha decide, but I think the hope yedu yekuse committee ndeyekuti tinopedza kunzwa humbo hwese naMarch tochizoshandisa April kunonyora report nekuzeya evidence nehumbo hwatakatambira kune vanhu vese vatakanzwa taane zvimwedzi tichiita nyaya yekomandi. Saka takuda kuti tipe zvatataona tozvisa kudare reparamende.
Pane vamwe vachadaidzwa here kukomiti yenyu kana kuti mapedza?
Hongu tinevi Trafigura vatichadaidza, tinevi African Import Export Bank vatichadaidza, then pane nyayawo futi yekuti dzose Ministry of Finance, Reserve Bank, sekunda yacho neGMB zviri mumba imwe chete pamwe chete, because pari zvino panenge pari nekukandirana nyoka. Avachiti bvunza yava.
Sachigaro wekomiti inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende mudare reparamende, vatenda ibiti parunare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vechitendero chechikristu muSudan vari kupemberera kunamata vakasununguka mushure mekunge vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir vapidigurwa nemauto. Va Al-Bashir vaida kuti vanhu vechitendero chechimoslem chete vatendedzwe kunamata vakasununguka. Nigeria inoti yave kumutsiridza chirongwa chayo chekupemberera nyaya dzekwedza hove chinonzi Agugu Fishing Festival, chainge chamiswa nevanopfurikidza mwero munyika iyi veAl-Shabaab muna 2009 vachirwisa hurumende. Zvinhu zvinorwadza mhuri kunzwa kuti mumwe wavo azviuraya, nekuti nguva zhinji ndufu dzakadai dzinoitika vanhu vasingafungire nekuti mufi anenge asina kumboratidza kuti ndizvo zvaaronga kuita. Mukuzeya dambudziko iri muchirongwa chedu chezveutano nhasi, Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mhuri dzakawanda muZimbabwe dziri kusangana nedambudziko rekufirwa nemunhu anenge azviuraya, izvo zviri kusiyawo veukama vakawanda vasisataudzane, sezvo dzimwe nguva mufi anenge azviuraya mushure mekurwadziswa nehama kana nezvimwewo zvikonzero. Mumwe murume wechidiki vafarai matenda vanoti vakamboedza kuzviuraya kakawanda apo upenyu hwakatanga kuvaomera mushure mekunge vabereki vavo varambana. Vamutenda vanoti vakatomboedza kuzvidonhedza kubva padenga remafuratsi avaigara muguta reHarare nokuti vaiona sekunge pasisina tariro muupenyu hwavo.
It's a very trying phase whereby kana wanga wajaira kumwa Coca-Cola every day zosvika pakuti mbaa mutorina kana mazowe pamwe Jolly Juice, kana wanga wajaira kuti nuti ukadya nesadza saitobva wadya nyama naleft then uzinoti kuti ndina mutorina chini. Then you also have to understand the environment in Egara was a flat. Russia is one of the best flats in town. So the environment was competitive. Exactly. Because I was comparing myself to my other peers. And thought the flat by nature was competitive. Nekuti munhu esanga aripo, they were managed. Ndakati mumwa dito ikaramba yangu mukashetwa mukanwa ndikatsvankanwa iremember ndikatiraya mapiritsi ndini pandingamwa mapiritsi mama wangu ndoakazozvinondamwa mapiritsi vakandirutsisa nemukaka and stuff.
Vamatenda vanoti vakazowana rubatsiro kubva kunyanzvi dzeutano zvokuti vava kubatsirawo vamwe vavanenge vaona vaine matambudziko akafanana nezvavakambosangana nazvo. Vamatenda vanoti pane mumwe mudzimai wechidiki akamboedza kuzvikanda muna Julius Nyerere wei uyo vakabatsira nekumuendesa kunyanzvi dzeutano dzinoongorora pfungwa.
There's this lady, very nice looking lady, wearing expensive shoes. By that time, I think 2009 with a Gucci shoe. The first time I saw a Gucci shoe in my life. Actually staring at a shoe. Akaba azi tandem road bachipura motazo. It was just like everyone was staring at it. Because wanga kapeka at that time. Thought we were gonna gold for the first time. We were like, ah, mnapeka shit gold or something like that. First tandem road so. And then the car miraculously was stopped. I know by mtikam batanga nonzura here and stuff because it became very obvious because wanga chida kuita. Vatombobatwa nemapurisa achida kuzvikanda futi into another car. Akazviroera pasi akaduma Edgar Zed 1.0 yanga apwanika maglasi. Ndeakamahedha achidhaivha achipinda mukati. So just talking of it's better kuti ndatoya chandafambira munomutown all the way from Borodo kuti mutsvage kundowane kufa. I can't sleep at home. Baba wangu akaromba and stuff. Saka zvikwambo zvavo every single night ndiri mukadzi wazvo handiro uri muupenyu hwangu and stuff like that.
Dambudziko rakambosangana navamatenda idambudziko guru rakatarisana nevanhu vakawanda pasi rose. Mutevedzeri wemukuru anoona nezveutano hwepfungwa mubazi reutano Dr. Sacrifice Chirisa vanoti hakuperi zuva vasina kunzwa vanhu vaviri kana vatatu vanenge vave kuda kuzviuraya. Dr. Chirisa vanoti vanhu ava vanogona kunge vari varungu, maIndians, vanhu vakadzidza, varombo, vanowana, vakwegura nevana vadiki avo vari kutora upenyu hwavo nenzira yakadai.
Chitaura panyaya yesuicide, tingati ndokutora upenyu hwako. Zvinhu zvatinoona kuti zvinoitika zvakanyanya.
Anoona nezveutano hwepfungwa mumusangano weZimbabwe National Association for Mental Health, Dr. Ignatius Murambidzi, vanoti mhirizhonga pakati pevanodanana ndizvo zvezvimwe zviri kukonzera kuti vanhu vasvike pakuzotora upenyu hwavo nokuti vanenge vashaya vekutaurira zvinovanetsa.
Muno muZimbabwe takaona kuti kazhinji zhinji nhau dzekuatingangoti maimmediate factors anozoita kuti dzimwe nguva aunze kurwadziwa kuya nekushungurudzika kunozoita kuti munhu atore upenyu hwake. Kazhinji kusawirirana mungava mudzimba kana kuti pakati pemunhurume nemunhukadzi.
Dr. Chiripanyanga vanoti zvikamu makumi masere kubva muzana vanorwara nechirwere chedepression icho chinozoguma chakonzera kuti munhu azviuraye. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose vanorwara nechirwere chedepression uye vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanozviuraya pasi rose. Asi Zimbabwe haisati yave kuziva kuti vanhu vangani vanorwara nechirwere ichi. Kunyange hazvo mugore ra2017 vanhu vanodarika chiuru nemazana matatu nemakumi mana vakazviuraya mugore iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamira.
Munau dzemitambo, mutambi wetsiva ane mukurumbira munyika Charles Manyuchi avimbisa kupunzira pasi Muhammad Seblaya wekuUganda. Ngatinzwei kubva kumutoreri wenhau dzemitambo Michael Kariati.
Manyuchi ataurira vatori venhau vemitambo kuti Seibhala achawira pasi sezvakangoitawo vamwe vatambi vana avo vakashanya kuZimbabwe ndokutadza kupedza nharaunda dzakatarwa.
Aiwa Manyuchi andokunda because isi takatemba African breed. Tichitarisa zvaakaita mukomana wekuSouthern America zvaakamuita pepe. I don't think kuti he stands a chance munhu wekuFrance iye. Because chibhakira chake fange chekuleft chakanyanya.
Manyuchi achange achidzivirira bhande rake reWorld Boxing Federation iro akatora muna Gonyana gore rapera pamwe chete nekurwira mukombe weWorld Africa Boxing Association. Mutambi uyu anoti asarwa nemakore mashoma achiri munhandare zvekuti ari kuda kushandisa nguva ino kurwa zvakasimba kuti adzokere kuWBC.
Ndikufunga kuti ndichine makore maviri matatu ekundotambanichirwa nekuti mutambo wauda kuti urege munhu wachembera. Now I'm 30 years, saka ndofunga kuti pa 33 ndinenge ndambotamba ndamborwa ende ndofunga kuinvesta ndinenge ndamboza.
WBC ine chiremerera chakasimba kudarika mamwe mabhodhi ese anoita zvetsiva anoti WBF, WBA neIBF. Asi Manyuchi anoti veruzhinji havana chekutya kuregedza kwake tsiva kana nguva yacho yasvika sezvo abika vatambi vakawanda vane tarenda muCharles Manyuchi Academy avo vanokwanisa kupinda mutsoka dzake.
Sana tinatatenda Benengo nevamwe vachiriko vachiritosimukawo nana Evans variko kuti tinotitasiyawo tikuona future yevanhu vanhu. Saka tiri kuvapa mukana wekuti vatambere mabhandi tichiri vapenyu tichiri kurama.
Manyuchi haasati amborohwa nemutambi wemuAfrica kubvira muna 2013 apo akatora mukombe weAfrica Boxing Union achirova Patrice Peko wekuBurkina Faso. Muongorori wemutambo wetsiva vaGilbert Mnetsi vanoti Saibala ari kutevera munzira yaDiego Gallardo wekuArgentina uyo Manyuchi akapunzira pasi munharaunda yechitatu.
Nguva yega yega Charles paanotamba ari kumusha igaro ziva kuti anokunda.
Manyuchi haasati amborohwa zvekare kubvira apo akatanga kurwira muZimbabwe achibva kuZambia uko airwa ari pasi peOriental Boxing Promotions. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Karia.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tirikutarisa nyaya yechirwere checoronavirus icho chopararira pasi rose chichiuraya vanhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sa misoro inau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votaura mashoko anopesana negurukota ravo rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kashiri panyaya yechirwere checoronavirus. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa voshanyira chipatara cheWilkins Hospital vachida kunoona gadziriro yekurwisa chirwere checoronavirus. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA.